Kunyangwe nengo dzose dzedare reparamende neSenate dzebato guru rinopikisa reCCC dzisina kuya kudare nhasi, vamunangagwa vati vanofara kuvhura paramende vachiti sarudzo dzakaitwa pajekerere uye murunyararo.
The session comes shortly after we successfully conducted our credible free.
Chikamu chinouya tichangobva mukuita sarudzo dzakachena pajekerere uye murunyararo.
Mutauri wedare paramende vaJacob Mudenda vati zvaitwa neveCCC izvi kutyora mitemo yeparamende, nekudaro nhengo idzi dzicharangwa nekubatirwa chikamu chemihoro yadzo pamwe nekusapiwa mafuta edzimotokari kuti dzidzokere kumatunhu adzo. VaMudenda vaudzawo gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti vaongorore kuti hapana zvimwe zvirango here zvingapiwe nhengo idzi.
I instruct the clerk of parliament to ensure that, first, the CCC members will not receive their coupons to go back home.
Ndakuudza mabharani weparamende kuti asapa nhengo dzeCCC mafuta ekudzokeresa kumaconstituents avo.
VaZiyambi vati kusauya kwaita nhengo dzeCCC hakuna kutadzisa basa kufamba uye havasi kudzokera kumashure neurongwa hweparamende.
Kusauya kwaita veCCC pavhurwa paramendi hapana zvakwatadzisa. Semaonera amaita president vauya vakapa nhaurwa inofanirwa kuitwa mudare reparamende, mabhiri atinosungirwa kunge tichiita, zvinosungirwa kunge zvichiitwa nenyika, zvatotanga kufamba.
Asi vanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti havana kuenda kuparamende nhasi nekuti havatambiri kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika, izvo vachiti sarudzo dzakabirwa zvemhando yepamusoro.
Naizvozvo hatigoni kuenda kupariyamendi kunogarira munhuaaaaakusanokungobata panondovasarudzo dziri pachena.
Vatiwo vashamiswa kuti vanopiwa zvirango nekusaenda kuparamende zuva rimwe chete, asi mamwe makurukota ehurumende nevatevedzeri vemutungamiri wenyika vakapedza makore mashanu apfuura vasingaende kuparamende kunopindura mubvunzo uye vasina zvirango zvavakapiwa.
Hapana minista kana umwe chete wasakambonzwa kuti wachadyiwa vabviswa mahalaya kuti wanewa makokoni.
Izvi zvatsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere.
Kare tinoona kuti makore mazhinji mamemba macabinet ministers anogara asiko kuparamendi kunyanya izvo makurukota ehurumende, asi hatisati tambonzwa kana musi 1 speaker yavakapa mutongo wakadaro.
Asi vachitaura mudare paramende iri vamunangagwa vatiwo dare iri rinofanira kupasisa mabhiri ese asina kupasiswa sarudzo dzisati dzaitwa, anosanganisira bhiri rinoona nezvezvicherwa reMines and Minerals Amendment Bill pamwe nereprivate and voluntary organizations amendment bill, iro riri kunzi nevanorwira kodzero dzevanhu rinombunyikidza mashandiro emasangano akazvimirira oga. Vamunangagwa vatiwo paramende inofanira kudzika mutemo inosimudzira upfumi nemagariro akanaka evanhu munyika, Act 5. Vatiwo pane mabhiri akawanda akanangana nekuvandudza nyaya dzeutano, dzidzo nemagariro akanaka evanhu avati vanotarisira kuti paramende ipasise. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF muparamende vaPraito Garepi vavimbisa kuti vachapasisa mabhiri ese ataurwa nemutungamiri wenyika, vachiti muparamende yapfuura vakatadza kuita izvi nekuda kwedenda reCOVID-19. Paramende ine matare maviri anoti National Assembly, uko ZANU-PF ine nhengo 336 kuchitiwo CCC ine 103, kwozoti kuSenate uko ZANU-PF ine nhengo 33, CCC ine nhengo 29, muSenate munewo zvigaro 10 nezvisere zvemadzishe uye zvimwe zviviri zvevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.